Ichokwadi kuti kana chirwere chichawanikwa muSouth Africa chinogona kungosvika muZimbabwe anytime. Tiri vanhu vanodyidzana, vanhu vedu vanofamba zvikuru pakati penyika mbiri idzi, asi hazvityisi hazvo, nokuti manumbers echirwere ichi ari kuwanikwa pasi rose hamashoma. Hachisi chirwere chiri kunyanya kubata vanhu vakawanda sezvaiita COVID. So nyangwe chikawana umwe munhu 1 kana 2 vauya nacho, nyaya ndeyongoti tichitanga kuchenjedza vanhu kuti vazive kuti vanoita sei kana achinge angowana mapundu mapundu anenge emonkeypox.
Munokurudzira kuti vanhu vaite sei, Dr. Madzorera?
Vanhu ngavazive kuzviisolata kudzimba dzavo ikoko, kuti usazadze vamwe vako vemumba kana vamwe vako kumashops and so forth. Self-isolation ndiyo mushonga wacho chete. Munhu unopora hako uri self-isolation urumba mako. So far tisati tanyanya kunzwa nezvevanhu vakafa nemhaka yechirwere ichi pari zvino. Chirwere ichi ngoti vachibata vari kupora. Saka tinotarisira kuti nyangwe chikasvika muZimbabwe, ende hapana chingatiitisa so kuti tifunge kuti hachisvike muZimbabwe, nokuti chiri kungofamba nyika dzese dzepasi. Vanhu vanodyidzana, chirwere chinopiwana necontact. Saka mukangoita contact nemunhu anacho unogona kungochiwanawo. Asi ngativizivei self isolation nokuudza kuripota kuma health workers, so that vanoisa mamesures okukontaina chirwere pachiri chisati chapararira.
Ko, munhu angaziva sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Pakutanga tanga chirwere chinongopa masymptoms akangoita semamwe masymptoms emamwe maviral infections akangoita kunyangwe seflu, unogona kufunga kuti malaria here chii, zvinenge zvisiri specific. Masymptoms aya anosanganisa zvinhu zvakaita sefivhiri yakakwira, musoro uchitema zvine simba, unogona kuita mambabvu muhapwa kana mutsipa umu kana mumagroins umu. Zvese izvozvo unogona kunzwa kuita wiki muviri wese, kupera simba. Masains eviral infection iwayo. Sure kwemazuva maviri kana matatu unogona kutanga kuona pakubuda zvirasi zvimapundu mapundu.
Zvinenge zvakawanda zvakadii zvimapundu izvi?
Zvinogona kunge zviri zvishoma, zvinogona kunge zvakawanda sterek zvakazadza muviri wese, but zvimapundu, ende zvinogona kunge zvine mvura and so forth. Zvinozoenda nokufamba kwenguva after 2 to 4 weeks. Zvinooma zvopera. Ndo masymptoms acho echirwere ichi. Saka nyaya ndeyekuti haumirire kuti uite mapundu. Kana wangotanga nguva ino yeepidemic iri kuitika pasi rose, kunzwa fivha, musoro unorwadza sitereki, mambabvu, ndo nguva yokuenda kukliniki kunoonekwa, voita matest voona kuti imonkeypox here.